Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe yura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 16, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anodzivisa nezvekufa kwevanhu mutsauna yemumugwagwa wemasvingo Bait Bridge mushure mekubonderana kwemabhazi maviri. Sangano reNational Democratic Working Group rinodzivisa kuti mukuru waro vaJob Scala vambobuda munyika vachimbonotariswa nezveutano hwavo nenyanzvi dzeutano kunze kwenyika. Chikwata chenhabvu cheFC Platinum chinotora utungamiri hwegungano renhabvu yepamusoro munyika yeCastle Lager Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa azivisa kuti vanhu vapfumbamwe kana kuti 9 vafa, vamwe makumi matatu nevapfumbamwe vakakuvara mutsauna yemumugwagwa wemasvingo Bait Bridge mushure mekubonderana kwemabhazi maviri ekwaBlue Circle neCity nhasi mambakwedza. Mitumbi yevafa mutsauna iyi inonzi nemapurisa yaendeswa paBait Bridge District General Hospital panove ndipo zvakare paendeswa vakuvara. Mazita evamwe vevashaya aburitswa nemapurisa anoti taurai muketiwa munurume anove angari mutevedzeri wemuchairi webhazi koita netsai mudarikwa munurume wekuchegutu rangarirai mbizvo munukadzi wekudhule vadzimu kuBait Bridge Miriam Majengu munurume wekumacheke na Clever Chikare munurume wekutu Dama Falls muHarare. Sangano reNational Democratic Working Group razivisa kuti mukuru waro vaJob Scala vambobuda munyika vakananga kunyika yarisina kudoma uko vanonzi vaenda kumbonotariswa navana mazvikokota veutano. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano iri vaDarlington Chigwena vanoti sekuziva kwenyu vaScala munhu achangobuda mujeri uko vakagara kwenguva inoda kusvika makore maviri uye vakarwara variko nekudaro zvakakosha kuti vatariswe nenyanzvi. VaChigwena havana kutaura kuti vaScala vanga vachienda kunyika ipi uye kuti vanodzoka riini. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ichokwadi mukoma Jonga, vaScala vakabuda munyika nedonzvo rekuti vange vachiongororwa utano hwavo. Saka mamiriro akaita zvinhu ndeyekuti vaScala havasi munyika pari zvino, vari mubishi kuti vange vachiongororwa utano hwavo kuti hwakamira sei kubva pavakabuda muusungwa.
Mungatiudza kuti chii chavari kurapwa chavari kunetsekana nacho?
VaJob Scala munhu akagara mutirongo kwemazuva ane chitsama. Naizvozvo zvinhu zvakakosha kuti vange vachiongororwa utano hwavo nekuda kwekuti majeri emuZimbabwe haana kukodzera kuti anga achigarwa nevanhu. Saka vaJob Scala vakandoongororwa kuti utano hwavo hwakamira sei. Tichizivawo zvakare kuti munhu akamborwara panguva iyo akanga ari muusungwa vakachaya vachiita manyoka ane ropa. Saka zvakakosha kuti vange vachiongororwa nenyanzvi munyaya dzezveutano kuti utano hwavo hwakamira sei. Denda rakambovarwarisa panguva iyo akanga ari muusungwa rakapera here? Kana risina kupera, vanachiremba vanoziva basa ravo, vanoziva zvekuita. Saka ndomamirire zvakaita izvezvi, tinonzwa kubva kuna vanachiremba kuti utano hwavo hwakamira sei, chirwere chipi chingangova chiri mavari, kana pasina tinotenda Mwari.
Vanotarisirwa kudzoka munyika rini?
Vajobusikala vanotarisirwa kuti vange vachidzoka mushure mekunge vapedza donzvo kana kuti chinangwa chavakafambira kuenda kunze kwenyika chinova chekuongororwa utano hwavo.
Iko kubuda munyika kwavasikala uku hakukanganisiwo here kufamba kwesangano ravanga vachangobva kuumba reNational Democratic Working Group?
Izvi hazvinei navajobusikala. Urongwa uhu hunoenderera mberi zvisinei nekuti vajobusikala varipo here kana kuti havapo, nekuti masimba ese ari kuvanhu.
Vanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reNational Democratic Working Group vaDarlington Chigwena vari parunhare neStudio 7. Bato reZANU-PF razivisa kuti nhasi raita urongwa hwekusarudza nhengo dzichange dzichizokwikwidzana musarudzo dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzemabielections kana kuti maprimary elections matunhu eHarare East neMount Pleasant. KuHarare East kwasara kusina mumiriri mushure mekunge kwasiya chigaro vaive nhengo yeparamende vachimirira dunhu iri vaRust Makam. Kuchitiwo kuMount Pleasant kwakasarawo kusina mumiriri mushure mekunge muzvare Fadzai Mahere vasiya chigaro. Vaviri ava vaive nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change. Mukuru muhofisi inoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira vanoti zuva richaitwa sarudzo dzemaprimary dzebato ravo richaziviswa munguva pfupi inotevera, asi vanofara kuti vanhu vazvisarudzira vanhu vavanoda kuti vakwikwidze maprimary aya.
Isu sebato reZANU-PF tinofamba takaremekedza nekukurudzira nhau yedemokrasi. Saka neisu seZANU-PF tinoita maprimary hatina patinofa takaimposa candidates kana kumanikidza vanhu kuti musangano uchamirirwa nomunhu akati akati. Asi chatinoita tinotarisawo pamutemo wedu, tine zvatinotarisa kuti munhu akwanise kunge achizviita candidate inomirira ZANU-PF. Kana munhu achingozadzikisa zvikwanisiro izvozvo ane mvumo yekuti amire akamirira ZANU-PF paprimary nepamaelection anotevera.
Ndivanani vabudirira kunge vachidomwa kuti vange vachizokwikwidzana mumaprimary?
Takatarisa iko kuHarare East tine makandidati maviri anoitwa iwo Lynette Mahlava unova munhu wemuchidzimai naKiven Mutimbanyoka unova munhu rume. Kuconstituency yeMount Pleasant tiri kuwanako kune varume vana vakamirira ZANU-PF pamaprimary. Kuna George Mashavave, Jason Passad, Chris Chuchu naBido Musachike Gwasira. Isu tinongoona izvi zvichitidadisa nokuti sebato reZANU-PF tinoramba tichingoonekwa kuremekedza kwedu nhau yedemokrasi, nhau yekuti vanhu veZimbabwe, vanhu veZANU-PF nemunhu wese anoda kuvhota paelection ashare waanoda kuti avatungamire.
Vanga vari mukuru muhofisi inoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vari parunhare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Tichitarisa zviri kuitika kumusangano wemadzimai wemasangano anorwira kodzero dzemadzimai weNGO Committee on the Status of Women uri kuNew York muno muAmerica. Mukutarisa nezvenyaya iyi tine hurukuro nemukuru wesangano remadzimai Retege Life Muzvare Nyari Mashaya Mombe kuti tinzwe mafambiro akaita musangano wevanasikana vakabva kuAfrica wakaitwa nezuro.
Kamba zvakana kachose wakabudirira zvatinga tizvine mutine mbiro takauya kuNew York nevasikana vekuAfrica wanga usingori musangano wemaZimbabwe chete but wangori weAfrica zvakaita ndezvokuti muna 2021 takaita chirongwa chinonzi Adolescent Girls and Young Women Africa, iplatform yatakagadzirira vanasikana vemuAfrica kuti vange vachitaura zvinhu zvavo, vange vachisangana vachitaura zvinhu zvavo. Saka muna 2021 takavaunganidza vachibva ku South and East and West Africa kunyika dzinenge 15. Saka tazousangana manje kuno kuNew York vanasikana ava vakange vane yatinotiwo pachikumbu petition kana kuti zvikumbiro zvavo kuvatungamiriri vemuAfrica zviri maringe nenyaya dzokuti kana vana vasikana vapindwa muzvigaro zvakasiyana-siyana mumabhizimusi, mune zvematongerwo enyika, mikana yakangosiyana-siyana kuti vakwanise kuona mikana yakaenzana nevakomana kana nevarume. Saka vakakwanisa kunge vachiisa petition yavo kuna United Nations Women Special Envoy to the Africa Union, ndo vakagamuchira petition iyi yavakatambidzwa nevasikana vekuAfrica. Saka chakava chinhu chakatifadza zvikuru nekuti zvakabudirira zvakanaka.
KuZimbabwe kwakabvawo vasikana vakawanda zvakadii vakapindawo musangano uyu?
Zimbabwe yakabva vasikana vakati wandei vanosvika kunenge 10 vachibvawo kumasangano akasiyana-siyana nekuti chirongwa ichi chine vanhuwo maorganizations anosanganisa yavo vanatali, vana Zimbabwe Women's Resource Center, vana WAUPE, vana SAT Africa, vana Rosaria Memorial Trust, vanga vanhu vanga vari pachirongwa ichochi. Saka madzimai echidika akauya akati wandei akabva kuZimbabwe achibva kumasangano akasiyana-siyana vanga vari pasi pechirongwa ichochichi.
Tichitarisa nzira yakashandiswa nevanasikana yekusvitsa nayo zvichemo kana zvinyunyuto zvavo kana zvikumbiro kuvatungamiri venyika, inzira yemungati inoshanda here? Tichiona kuti vatungamiri venyika idzi vatungamiri venyika dzine zvakasiyana-siyanawo nemabatiro avanoitawo matambudziko avo nenyaya dzavo zvakasiyana-siyana. Zvazvakaipei kuti vana vangoti vasvitse kumutungamiri wenyika yavo?
Vana tagara sekuzvinzwisa kwamunoita kuti isusu semasangano sana Tege Life kunana Zimbabwe tagara tichitoshanda nevatungamiri vedu, tinogara tichitoshanda nemamembers of parliament. Vana ava vagara vanotoshanda nemalocal councillors avo kunyika dzavo. Asi zvakadaro munoziva inimi kuti mupasi rese munodyidzana, hurumende yedu tomboti haina kunyatsotinzwa, ine zvisungo zvainoita nedzimwe nyika dzinenge muAfrica Union. Vanodyidzana, vanonyarana, vanobvunzana kuti panyaya dzakati taapake. Tabva ipapo vasvika paglobal stage yatakawira kuno kuNew York Commission on the Status of Women under United Nations, pasi United Nations. Vane zvisungo zvavanosungawo kuti aiwa tinosungana pasi rese semaleaders kana nesoutungamiri kuti vanasikana nemadzimai tichafambisa kodzero dzavo takati takati takati. Isusu manje tikaona zvisiri kuitika kuZimbabwe kwatagara tikushanda navo, tinouya manje tovabvunza kuAfrica nevamwe vavo pamberi pevamwe vavo kuti kazvinhu zvamakati muchati muchaita hamusi kuita kuZimbabwe kuhaufa taapapi. Saka ndoo nyaya dzatinenge tichifambira. Ivo vakabvuma kubvunzwa nedzimwe nyika, ndosaka tine maplatforms ana Africa Union kwatinoona, ndosaka takapuwa envoy iyi kuti tigamuchire United Nations Women Envoy to Africa Union. Yotambira chinhu chedu chopinda muUnited Nations, petition yedu, zvinyuto zvevana vedu zvopinda. Izvozvi so tichiri kwakusw this coming week kana kuti svondo riri kuuya iri, vanhu vacho magovernments achange achiita zvisungo zvekuti gore richienda mberi zvii zvavachange vachiita. Isusu tatoisa petition yedu ichatoshandiswa kuti aiwa kazvo vanasikana vari kutaura zvekuti zvekuti zvekuti. Saka muri kuona manje vasikana vekuAfrica vapinda vawana voice rekutaura paUnited Nations.
Manga muchinzwa hurukuro yataita nemukuru wesangano reTege Life Muzvare Nyari Mashaya Mombe vari parunare muNew York muno muAmerica neStudio 7. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu, Our Lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu, nhasi tichitarisa danho rakatorwa nehurumende yeBritain rekudzika mutemo unorambidza vashandi vanenge vachienda munyika iyi pasi pechirongwa cheHealth and Care Worker Visa kuti vange vachienda nemhuri dzavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa zveutano paNottingham Trent University kwakare kuBritain, Dr. Matthew Nyashano.
Ndinoona kuti hurumende yeBritain zvairi kuita, ndiri kufunga kuti inini maconservatives ari kugadzirira election nekufadza vanhu, andoatingati mapopulist policies asingabatsire nyika, nekuti ukatarisa kuti munhu auye kuno agozokwanisa kugara ari muutano hwakanaka, anofanira kunge aine mhuri yake, nekuti munhu angauyi ova neloneliness womuexpecta kuti anga achiita look after mumwe munhu ari kushayiwa munhu ari kumuita look up. Saka apa ndiri kuona hurumende iri kuzviisa zvayo zvakadero ichatadza kuvawana vanhu vanenge vakadero, nekuti nyika dzakawanda dziri kukombita kumasocial care workers. Saka vanhu vanenge vakuenda kunenge kwakasununguka kuti vanenge vachikwanisa kuzotorawo mhuri dzavo. Ndinoona sekuti mutemo wakadai uyu unongodzoka pavari futi sekushayiwa vanhu vanenge vachizovashandira.
Asi chii chingadai chakasvitsa hurumende yeBritain pakuti inge ichitora danho iri, Dr. Nyashano? Nokuti tinoona kuti vanhu vagara vachienda kunoshanda vachiita mabasa iwayo kwenguva yakareba.
Inini chandiri kuona maconservatives kubva paakatanga kutonga zvinhu hazvina kumbomira zvakanaka muno kutaura chokwadi. Ndinofunga kuti munorangarira kuti mavhiki mashoma shoma akapera makanzwa mashoko ekuti ikonomi yeBritain yaenda murecession. Izvozvo zvakaita kuti maconservatives zve ari kublemwa nevanhu kuti nyaya yeBrexit ndivo vakaitanga nayo, kuti vakapedzisira vabudisisa nyika yabuda muEurope umuma yakanga ichiwana rubatsiro rwakakura. Saka iye zvino vatarisana nemaelection vaakuita zvinhu zvavari kufunga kuti kudado zvinofadza vanhu.
Saka danho iri mungaona richikanganisawo zvakadii vana veZimbabwe vatinoona vanga vachimhanyirawo zvikuru kuchirongwa ichochi?
Zvinenge zvaakukanganisa vanhu, nekuti mhuri dzinenge dzaakuzotsemuka ka dzinoparara mhuri. Kana baba vouya vonza hamuchakwanisi kuuya namai, kana kuti mai nababa vouya vonza hamuchakwanisi kuuya nevana. Saka hwaupenyu hwababa namai ndosaka ndaa ndichidzoka futi pane yatinotaura isusu kana tiri mupublic health inonzi social justice. Social justice inoreva kuti munhu wega wega anenge ari mufamily, ari mucommunity, zvinhu zvinoitika kwaari ngazvivewo zvinenge zvichikwanisika kuitika kune munhu wese, nekuti hakuna family ingadawo kugara isina vana. Saka zvinoreva kuti vanhu vanenge vava kutolimitwa kuuya muno, nekuti munhu anoti zviri nani hangu ndipe ndiine vana vangu, pane kuti nditi ndinofanira kuenda uku handichaone mwana wangu amajere maviirika.
Asika Dr. Nyashano, tinonzwawo kuti hurumende iri kuti vazhinji vevanhu vanenge vazoenda mwava vanenge vakurarama vachipiwa rubatsiro rwesocial welfare, zvichireva kuti vanenge vasiri kuzoshanda vachipinza mari.
Aiwa, regerai ndikukorekei ipapo. Kana munhu achiuya muno aine work permit, haana recourse to public fund. Saka haupuhwe mabenefits. Ukange usiri pabasa haupuhwe mabenefits, uyezve unotobhadhara mari yekukontributa kuNHS so that unozokwanisa kuita access maservices. It's not for free because unenge wakamabhadhara in advance through work permit yako. Saka munhu akauya muno for the first 5 years nemhuri yake vanenge vachishanda, havana recourse to public fund. Saka kutaura ikoko hakusi kwechokwadi. Zvinowanza hazvo kutaurwa nevanhu avo vanenge vaine ruvengo rwekuti vanenge vasingafarire vanhu vanobva kune dzimwe nyika. Vanotaura zvakadero uyezve vachitaridza kuti vanenge vasina ruzivo nemitemo yemunyika yeBritain.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa zveutano paNottingham Trent University kuBritain, Dr. Matthew Nyashano, vari parunare kwakare kuBritain neStudio 7 muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, Our Lives. Teererai zvakare svondo runouya apo tichakupai chimwe chirongwa. mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Musi wakurume 7 Sweden mushure mekuona kukura kwemukana wekuti ingangokanganiswa nehondo yeRussia muUkraine umo yakapinda isina kudenwa. Yakasiya gwara rayo remakore mazana maviri rekuve nyika isina divi rayakarerekera yakapinda zviri pamutemo mumubatanidzwa wekuzvidzivirira weNATO senhengo yechimakumi matatu nembiri. Putin asati apinda zvakare muUkraine muna kukadzi 2022, zvizvarwa zveSweden zviri pasi pechikamu chimwe muzvikamu zvitatu zvaitsigira kupinda muNATO. Vakadaro gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken. VaBlinken vakati mushure mekupinda kweRussia zvikamu zvitatu kubva muzvikamu zvina zvevanhu vemuSweden zvakaratidza pachena chido chazvo chekupinda muNATO. Vakati vanhu vemuSweden vakacherechedza chimwe chinhu chakakosha chekuti kana Putin aine chido chekudzima mumwe muvakidzani kubva panyika zvinoreva kuti haagone kugumira ipapo. Vakati saka kana akaregererwa achienderera mberi asingatsiurwi haangoenderere mberi iye nechisimba chake chete, asi kuti vamwe vanoda kushandisa chisimba kumwewo vanotora shoko iri sekunge zvinobvumidzwa voitawo. Vanhu vemuSweden vakazvisimukira vachimirira nyika yavo nekumira vachidzivirira mitemo yepasi rose iyo tinovimba nayo tose, vakadaro vaBlinken. Vakati vanofunga kuti izvi zvinotitaurira zvakadzama kukosha nekutsinhira kuti Sweden inyika yakadii munyaya dzeutongo hwejekerere, shanduko ichifambiswa nevanhu vayo. VaBlinken vakati hapanawo muenzaniso ungajekesa kudarika nhasi wedambudziko mune remangwana rakonzerwa neRussia nekupinda nechisimba muUkraine kwaPutin. Vakati tiri kuona Russia isisina kusimba mune zvechiuto zveupfumi nekudyidzana nedzimwe nyika. Kune rimwe divi NATO pari zvino yasimba nekukura kudarika zvayaive. Vakati zvese zvaiedza kudzivirirwa naPutin zvakonzerwa nezviito zvake, chisimba chake uye hapana mumwe muenzaniso ungajekesa waizvozvo kudarika kuve nhengo yemubatanidzwa kweSweden. VaBlinken vakati zvatora makore angada kusvika maviri ekutaudzana pasina kuneta kuti nhengo yega yega yeNATO ivhote ichitambira. Vakati vamwe vaive nechivimbo chekuti tinosvika patiri nhasi hatina kuneta. Vakati Sweden yagara iri shamwari yenyika dziri muNATO, nekudaro ichi chinove chikonzero chine simba chakasimba zvakanyanya nekuti Sweden inotambira nekusimudzira mwongo iri mumwoyo meNATO, utongo hwejekerere, rusununguko nekuremekedzwa kwebumbiro remitemo. VaBlinken vakati kana makatarisa shure kuna 1949 pakusainwa kwechibvumirano cheNATO Treaty, mwaive mutungamiri weAmerica vaTruman vakati mukutora matanho ekudzivirira chisimba kune vanhu vedu hatina chinangwa chekushandisawo chisimba kune vamwe vanhu. Vakati tine tarisiro yekuumba nhoo yekudzivirira chisimba nekutya chisimba, mudhuri unotibvumidza kuenderera mberi nebasa chairo rehurumende nevanhu, basa rekuwana upenyu huzere uye une mufaro kuvanhu vedu vese. Ayo anga ari mashoko anoratidza muonero ehurumende yeAmerica. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheFC Platinum chatora utungamiri hwegungano renhabvu yepamusoro munyika yeCastle Lager Premier Soccer League kwatambwa mitambo miviri kubva zvatanga makwikwi aya. Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Chekwata ichi chatora utungamiri hwegungano iri mushure mekushanya kumaruva emhondoro Ngezi ndokurova Ngezi Platinum Stars 2-0 muBaobab Stadium. Zvibodzwa zvabva kuna Wilfred Muvirimi zvapa FC Platinum kukunda uyezve mapoints matatu ayo avabatsira kukwira pamusoro petafura. FC Platinum yave nemapoints matanhatu kubva mumitambo miviri mushure mekurova cheGuru Pirates 1-0 svondo rapera. Asi murayiridzi wogona kunenge kudada Norman Mapesa anoti rwendo ruchiripo.
Munhu wese mupenyanida zvakanaka, asi hatisi tinokwanisa kuzvizviona mupera kwemwaka, saka tinodongotarisira kuti Mwari achatungamirira.
Kokunda kwe FC Platinum. Kwa yao munguwa iyo, chimwe chikwata chine mkurumbira che Caps United. Chakundao Herent House 2-0 kunyamunga stadium. Murairizi, webtambwe nabu, mugove, makanyire. Anot, FC Platinum, kana, chimwe, chezikwata, jine mkurumbira, ndito, chikatora mkombe uyu.
Ngezi Platinum, tumeipa, nabuti, vanu wakato testa mkwati kuhina. Vida sayi, uye wajatama mkontinental, baka experience hiyo na kuna wapatira. Warana Platinum, wana kusiraka, laripo, wana Dynamos, mati maombi, anotamba, wana Caps, wana Islanders, so we are not ruling them out.
Dynamos yaita mangange 2-2 ne wange Mbaba Field Stadium mushure mekunge Dimbare yambotungamira 2-0. Mutambo uyu wanonoka kutanga mushure mekunge uniform yemubati wepagede weDynamos Martin Mapisa yafanana nedzevatambi veWange. Simba Bora iyo yangaitungamira makwikwi aya yawira pasi mushure mekuita mangange 1-1 neGreen Fuel. Chicken Inn ndokuitawo mangange 0-0 ne Arena Movers. Asi Manika Diamonds yaro wazvekare asi kozvino 3-1 ne 1 mu Butter Stadium. Ezvi zvauya mushure mekunge Manika Diamonds shondo rapera yakarohwa 3-2 pamusha ne Simba Bora. Mongorori wemutambo wenhabvu va Kelvin Mushonga vanoti zvichanetsa kuchikwata chemangoda ichi kukwanisa kubatanidza sechikwata sezvo chine vatambi vatsva vakawandisa vachakatenga pamwe ne vachaive navo kare.
Ma players mazhinji akatora akabva kuma different teams kuti vazove ne season yatinayo ka vazonge vaite kopa kuti vabatane vazambe bhora zvakanaka. Donange zvatora nguva.
Mimwe mitambo iriko mangwana inenge yakamira seizvi. Blue Chiefs versus Highlanders Baba Fields. Chegut Pirates versus ZPC Kariba Baobab. Nechitatu shondo rinouya yadza ichange yakananga ku Lithium Stadium ku Bikita kunosangana ne Bikita Minerals iyo ichangopinda mu PSL. Totarisa makudano eAfrica Games ayo ari kuitirwa kuGhana. Mutambi wetennis wemuZimbabwe Ben Dixbadza asimudzira makundano ake zvine mutsindo mushure mekurova Ahmed Mohani wekuLibya 2-6, 6-2, 10-5. Asi Felix Tazvinga arowa 6-0, 6-1 naChristian Utopia wekuIvory Coast. Mukuru wekumahofisi eSports and Recreation Commission Muzare Eleta Ningomasha vati vamwe vatambi vemuZimbabwe Benjamin na Cotton Lock vanga vasati vapinda munhandare. Pari zvino Zimbabwe yatora menduru ina dzinoti yegoridhe, yesirivha nembiri dzebronze. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael tichishuvira chikwata cheZimbabwe chiri kuma All Africa Games kuti chinge chiramba chichienderera mberi nekukunda. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anozivisa nezvekufa kwevanhu vapfumbamwe mutsaona yemumugwagwa wemasvingo Bate Bridge mushure mekubonderana kwemabhazi maviri anoti Blue Circle neCity nhasi mambakwedza. Sangano reNational Democratic Working Group rinozivisa kuti mukuru waro vaJob Scala vaimbove mumiriri weZengeza West muparamende uye vari nhengo yeCCC vambobuda munyika vachimbonotariswa nenyanzvi dzeutano kubva zvavabuda mujeri. Chikwata chenhabvu cheFC Platinum chinotora utungamiri hwegungano renhabvu yepamusoro munyika yeCastle Lager Premier Soccer League. Tabataswa kumagume chirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzepa Studio 7 makapinda pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Chris Gande.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisovu, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Nami nithathe leli thuba ngibonga uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalithona njani izulukandaba ulamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku-16 Mbimbitho 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Bona abachayeli bamabhasi laba ngabantu abanganani ngoba siyananzelela kwesinye isikhathi ukuthi abantu laba abachayela amabhasi abanye babo babe driver emthuba.
Amapolisa athi kulabantu abayithoba munwe munye abafe ngemva kokuba ibhasi yako City Bus inqikilane lenye njalo ibhasi eyako Blue Circle eBeitbridge. Labanye abahlanu abafe eNorton kwenye njalo ingozi yokunqikilana kwezimoto.
Kesifisa ukuncediswa ukuthi basincede uhulumeni asincede la ngokudla acele kwamanye emazweni amadona njengasinceda ngokudla.
Inkokheli zomdabu zesiqintisa komvuthu esigabeni seWange zethula ukuba ikadi selilala iziko emzini eminingi kubangelwa yisomiso. Uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba lamhlanje sixoxa ngokhetho lweSouth Africa kulandela ukwethulwa kwegama likamnumzana Jacob Zuma njengomkhokheli webandla eliphikisayo elemkhonto wesizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi kulabantu abayithoba munwe munye abafe ngemva kokuba ibhasi yako City Bus inqikilane lenye njalo ibhasi eyako Blue Circle eBeitbridge lamhlanje emadabu kakusa labanye njalo abahlanu abafe eNorton kwenye njalo ingozi yemota. Amapolisa athi umchayeli webhasi yeCity Bus ubezama ukuvika ubabhemi waseqondana lebhasi yako Blue Circle. Kwafa abantu abayisikhombisa khonapho khonapho ababili babhubhela esibhedlela. Amapolisa athi abalimeleyo basiwe esibhedlela seBeitbridge okuyikho njalo okulezidumbu zabafileyo. Amapolisa ethule amagama abahlanu abafileyo engozini le abathiwa Taurai Mugetiwa, Rangarirai Mbizo, Miriam Majengu, Lokleva Chikare. Kuthi eNorton amapolisa athi imota yohlobo lweToyota Aqua inqikilane le-truck yohlobo lweHonman Sino truck kwafa abantu abahlanu khonapho khonapho. Amagama abo nguTsungirai Joe, Michelle Matija, Sithabile Nothando Moyo, Eva Joyce Ngwenya loLeslie Mugwidi. Amapolisa akhuthaza abachayeli ukuthi bengagijimisi amabhasi ngesiqubu lokuthi bengachayeli ebusuku. Sixoxe locubungela izombusazo omnumzana Thandeko Zintimkandla saqala ukumbuza ukuthi kungenziwani ukwehlisa inani lalezi ngozi.
Ikunengi okungenziwa ngombono wami. Okokuqala, bona abachayeli bamabhasi laba ngabantu abanganani. Ngokuqala lokhu ngabantu asebevuthiwe yini abasebenolwazi emgwaqweni ngoba siyananzelela kwesinye isikhathi ukuthi abantu laba abachayela amabhasi abanye babo babe driver emthuba. Emthoveni le mabhasini kuthiyeni ithova zimoto ezincinyane yizo ezijaha izihambe amapassenger. Ngakho-ke umuntu wakunisuka lakho khona abe emthobeni ahambe lakho ebhasini kubethe kudaleka ingozi ngoba ibhasi yimota enkulu ayiphongweza nje njengemthobo. Okwesibili, amapolisa lawo kumele bakhangele ukuthi amabhasi la ahamba njani. Kubethe kuhluba ngoba amapolisa amaningi bezalwa ukuthiwa umdizo bayadizwa bathathe izimali bakhangele eceleni sebethethe imali bafaka ezikhwameni zabo. Ukuni njalo amabhasi bakhangela iziqhubu lezi akuhamba ngazo. Kudala siyakwazi ukuthi amabhasi ayefakwa ukuthi ayigavena uyakusenza ukuthi ibhasi ingadluli isiqhubu esithize. Kulezi insuku amabhasi akhona imoto encane vele kawayibani. Ma uhamba imoto encane ungabona ibhasi kulandela ngemuva ngcono uyeke leyedlule ngoba zihamba njengesavunguzane. Njalo amabhasi bakukhangela iziqhubu lezi eziphezulu nekufiswe kumbe ngikhanye kaninyane njengoba ngisithi ulindelo kwakufakwa into ethiwa igavena eyayisenza ukuthi ibhasi igijime icime lapha okumele icime kona hathi ukuthi ilandele ukucina kwe-speedometer. Okunye njalo kudala-ke laba abethiwa i-speed trap amapholisa ayeqathe ezihlahleni bafake bathathe imifanekiso uma ibhasi isiza bathala i-speed kube yinkalakatha yetikiti lona lelo kumele-ke lakho lokhu kukhangelwe ngoba uyabe ungakwazi ukuthi amapholisa angaphi uzahamba ngonanzelelo nxa umtshayeli webhasi nonathi nxa kungazanywa eyinza mona leyo hhayi engxenye ingozi zingehla.
Manje nxa sikhangela isikhathi okwenzakala ingozi lezi siyasibona esikhathini esiningi kwenzakala ngezikhathi zekhefu kodwa kathesi nanku sokuqalisile ukwenzakala kungasokhefu uthi kungaka kuhamba njani ngakhona okwenzakala?
Yeye kuqinisile thibule ngoba ngekhefu abantu babejaha ukuyafika endaweni zabo ngaba amabhasi befuna ukuthutha abantu abaningi ukuthi benze imali kathesi zihambi sezilutshwane emgwaqweni la uyahamba sibilima ngomude ungabona umuntu esilindweni sayo ibhasi ngakho-ke lo mkhonomi lo umumo womnotho lo ofileyo wenza ukuthi bonabo abashayeli bamabhasi labanikazi mhlawumbe bathi wonke gada ibhasi kumele angene ebhasini yabo kube sekudala-ke ukuncintiswana-ke khonapho ngoba izihambi kaseziningi yabe bezaziyikho khona ngoba abantu abalazo izimali zokugibela amabhasi besiyalelani indlela bekulula imali yakhona ubungagadi uyele ubuye uyele manje kathesi ukusukuma nje usiyagada ibhasi usiya kwenye indawo kuyakuthathela isikhathi ngoba imali yakhona uyabe ungelayo.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla ucubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba uhlelo lokuthontisela abantwana umuthi wokuvikela umkhuhlane wendingindi luyaqala njalo ngolwesibili. Lolu gatsha luthi luzasebenza logatsha lwezemfundo lubhodabhoda endaweni ezigcwala abantu ezifana lasemasontweni emabhasini lakwezinye indawo. Lolu gatsha lukhuthaza ukuba lalabo asebeke bathontiselwa kumele baphinde njalo. Kolunye njalo udaba lwezombusazwe owake waba ngummeli wesigaba sezengeza West edalela ephalamende umnumzana Job Sikhala ubikwa ekwele South Africa kuyahlolwa ngabodokotela ukuthi kanasifo esingabangelwa yitshefu. Usikhala owavalelwa esitokisini okweminyaka phose emibili uke wagula esejele ekhala ngokuhuda igazi esithi ucabangela ukuthi wafakelwa itshefu. Asenelisanga ukukhuluma loSikhala kodwa abasebenza laye bathi yena uziphilele emzimbeni inyathelo alithathayo ngelokuzivikela nje kuphela.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ntshweshwe
lamlela nampawa kuvimbula
lamlela ndwandwe
lamlela.
Kwezemaphandleni inkokheli zomdabu zesiqinti sakomvutho esigabeni seHwange zethula ukuba ikati selilala eziko emizini eminingi kubangelwa isomiso sokuguquka komkhathi kanye lokuswelakala kwemisebenzi obekungaphathisa izakhamizi ekondleni izimuli. UNokuthaba Dlamini weStudio 7 usabela lolu daba ngokupheleleyo ekomvuthu.
Imhloliso yenziwe ngumsakazo weStudio 7 esecaweni lesi iveze ukuba izilimo eziningi sezilothiswe lilanga kusiba obala ukuba ababangaki abazachinsa njalo lomganga womile ezifuyweni. Usabhuku unkosikazi Siphiwe Sibanda wevula indlela uthi isimo semanzonzo ebhukwini lakhe kanti lo sizo kalukho.
Langa lichisile labantu ukuthi bazabuya ngavele kasikwazi kumbe nxa ukuthi kule ndawo esingathola khona ukuthi abantu bephile njengathi esikhokhela abantu kubuhlungu ngoba abantu basifele emakhaya.
Olibamba lenduna umlisa uBishop Matata Sibanda ungeza ekhala kakhulu ngalabo abangaphilanga emzimbeni labasehlelweni lokunatha amaphilisi engculaza ethi ngendlala le nxa kungasabanga losizo bakhona abazasweleka. Uthi lokhe wathejulwa yingwe kakaze akubone okunje.
Kambe siya phambili kuzalunga la? Hayi kubuhlungu. Kubuhlungu, akulalupho. Hayi ukuthi sithi ngombe lingaze line vele isikhathi esidlule. Akusela ngcitho khangela utshana kudla. Isikhuluma ngenkomo kathesi vele kazidli sezidla amahlamvu.
Unkosikazi Jerita Ncube ohola isigaba semkhayeni yena ukhala kakhulu ngezifuyo.
Sesikhalela nje kuphela ukuthi izulu line linele zona izifuyo zethu. Okwabantu thina hayi nginje ngihamba ngiye kumakhelwane oyabe dobhile ukuthi ngicele ngomganywana ukuthi angangicuphela ngigoqoze nje okwabantwana.
Usabhuku njalo ohola isigaba seBethesda eBHA uthi phezu kwelanga imhogo yilayo ilothisile.
Akula ngisho umuntu ozake achinthe something ngokulinywe kuhluphile lonyaka. Kuhluphe izulu, kwahlupha ubudli, bekule qhele lathala avala. Baphinde abantu kwani kuzaba ngcono izulu lihamba lihamba.
Unkosikazi Ncube uthi lesi sokuyisikhathi sokuthi uhulumende aphakame adinge usizo kwamanye amazwe.
Besifisa ukuncediswa ukuthi basincede uhulumende asincede langokudla acele emazweni amadona njengasinceda ngokudla.
Ukwesaba okuphakathi kwenkokheli lezi kubikwa kusenzakala elizweni lonke ikakhulu yenyakatho yezansi yamaNdebele ngokutsho kwenhlanganiso ye-United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Uphenyo abasanda kuluqhuba luveza ukuba lokhu kubangelwa yikuguquka komkhathi okulethe iyezi elithiwa yi-El Nino elibikwa lizadonsa kuze kuyefika kumnyaka ozayo. Kodwa ekhuluma ngesimo lesi umphathi ntambo kahulumende owezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ngolwesine ukwalile ukuthi sesibucaki isimo elizweni esithi iziphala zeGrain Marketing Board zilamabele adlula isisindo samathani azinkulungwane ezingamakhulu angamachumi amabili 245,000 tons. Uthi njalo amanzi lawe enele elizweni. Wengezelele wathi uhulumende usezihlomisile ukuthi asize abalambayo njalo akukabi nzima kangako. Ngimele iStudio 7 ngikomvuthu nginguNokuthaba Dlamini.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sicubungula amalungelo abomama lamantombazana. Nangu umhlonitshwa esixoxa naye.
Mina ngiyisemeta ngiyemthovu ngidorothi moli itovu ngingumishisipi. Abantu abaningi ukuze ungahlupheki Sithandekile bajwayele ukuthi ligonye yethu lakobulawa. Ngilule inhlanganiso ye-MDC chief. I-MDC eyiyo eyathiwa ngu-Sangirai. Langase zavuthu kana zaba ningi kodwa yitho abasunguli bayo ngoba sesizesigugele kuyo siyababombela ngentanga besenza okwabo labo engenye okungabaphilisa abakubonayo labo bethi engenye kusasa singabaqhiye. Omama basemakhaya kunzima kakhulu kibo thina abantu abalala basemadolobheni yebo yebo nje. Sicoke ukuthi Uyona lezivi esiyivula ngomvulo siye singene siye phansi le-NR ethimani maleyo ngoba kulwani iminyaka sawenzela ngapha ema-development region kuyale minyaka sikungene siye ngapha ukwenzela ukuthi sibhalansane bekuyafundisana ngokuthi khona nje omama abaningi abakwazi ukuthi umkhokheli nabo kuyini yena ebakho ilungele yilidi ukuzilela ima-newsarden singabona ukuthi kuyasivumela futhi ukuthi siye kwenye i-region singaya njalo emathini omama yibo ababambe ilizwe itona amadoda wona bathi bangopresident bangobaba bafika kubomama engazange athwaleni umama esithini kumbe umama wakwi-TPC sithi ngakabe lapresident engupresident enjalo ngayengalamama owakhe owomuzi wakhe hatshi owomzaka angake aba ngupresident isithuzi kathi yikho into enzitengeti angake yinze kuthiwa khona ubaba okuthiwa ngumazakhela umazakhela ngumama umama wakwanyisa umuzi yedwa uphumelele futhi udlule khathana okababa elo mkakhe umama yedwa akekho mama kumele bazinyanzele lokho kufuna ukuthi sibatshenge sithi ipawuyabe inzakanani ilizwe likhalela amavoti lithi ngicela lisivotele ngeke sivotele abazaba ngomama babathwala 9 months esithinibe kumelezele ukuthi umntwana azaphume akhule abe novotayo ivoti yena lezele kayisiye yento endoda kumbe ivoti ezele emntwini ongukahle
sesikhangela ilizwe jikelele kuyini esingathi kusasalele kakhulu ukuthi kufezwe ikakhulu kwezomnotho lapho njengoba sibona ukuthi kule ndlala isomiso lalabo abazisebenzayo abatholi okuthe xaxa
okusaleleyo sibili mntanami kusalele kakhulu kubomama singaze siyengane kumbe sihlabisane kwaba ngabe ngikhuluma njengenje sisithi abakhokheli bandithande ukuthi hhayi kuseleyani ikhulume kuhle angisoze vele kengiyekele ukukhuluma ekuqinini kubamama abazisebenzayo angatiyatheli iloni akayitholi iloni yangkhona ngingakunika i-example kule minyaka lapho engingababutha mine mama ngiyengiyenzenki omama bengabamasenti kodwa kathiwa kabavule amabhuku ama-akhawunti kubenzela ukuthi imali zababazicezileyo zingene khonapho kuze kube lanamhla kulasenti abayizizayo anti yabona ukuthi ngikumunyisa futhi mama isenti abayazama ukuzithuthukisa ukuthi ngiyidala wena othi lezandla senihlanganisweni omama kabapotelwa njengabobaba itho izitho zize zikele kulokho kuthiwa hayi kinyanga ezayo hayi kuvile ezayo ukukhangelelwa emuva kwabomama yikho okuzakwenza omama bangathuthuki ngokokuqala okwesibili okuzakwenza omama bangathuthuki yikuthi sithembi kanjalo thina sibe ngamathuni abantu abesilisa nase befuna ukuthi izinto zabo kona zifeze uzakuza omunye umama esithi akulandaba leka ngone ndlela kuphiwe i-email yini kurayithi bazangena-ke bajabula ize lento begidina befeza izifiso zabo ukuthi zenzeke ezethu zisele emuva ngoba vele ngapho kumtshengisa nje iphisi iphisi nje yefeda hhayi yena kuyeke kubona kuyidala bakhe ngoba vele yena kabazethu khona ntana sebona sekundemuva yikho kumele ukuthi abamama bakufunde senabokho ukuthi bangaphengu ukuthiwa njengenhlanzi efakwa iwomsi ehukeni ibisi inhlanzi sibona iwomsi lekani ehukeni insimbi ngaphana ibisiginya ingakwazi ukuthi kathi siginyikisa yena sithi hhayi sengisisa kathi yena siginyiko yikho sikwenza nayo
lowo ngusenata Dorothy Bebe uMandlovu owazakala ngokuthi ngugonyethi wakobulawayo ongumgcini sihlalo wogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kubandla le-MDCT asidibanini njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana linami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga sithandekile Namhlanje uhlelo liphuma lendaba lithone lendaba sixoxa lo mnumzana Bongani Mkhwananzi isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eye Zimbabwe Community in South Africa
Uma kuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Siyabonga nakubalaleli.
Ya, ungasitshela ukuthi umumo unjani njengoba lo umnyaka kulokhetho khona ngapho kwele South Africa?
Hayi, uzinzile nje umumo. iSouth Africa ngikhangela mina ngiyibone one of those mature democracies. Even nje kungabe kudonsadonselwana ngenkulumo akubi tense ngaleyo ndlela. Lakhona nje kuke kwaba ku-social media sekuvela sekungathi kulabantu be-MK abangathi bayethusela, kodwa-ke uyabona nje ukuthi ngabanye ababesenza ihaba nje ngento engekho. Hayi, kodwa kuzinzile khona.
Phambilini sike sezwa abanye abavela eZimbabwe belokwesaba ukuthi ngxaso kusiba lokhetho kuzaba lalokho kuthiwa i-xenophobia, esingathi amavoti kuzizalwane ze-South Africa ngendaba yokuthi bafuna ukuxotsha abantu. Kuhamba njani?
Ngenxa yesimo somnotho vele i-topic yama-migrants scapegoat yokuthi yibo abadala ukuthi isimo somnotho sibisintengantenge ihlezi nje iyinto esetshenziswa ngama-political party amaningi, especially bo-Action SA. Hayi, ikho topic yabo mpela leyo. Amaqembu anjengabo Action SA namaqembu la akhokhekwa ngabo omakhenzi kanje bayakusebenzisa vele as a tool for campaign. Siyakwesabela lathi ukuthi izalwane zakithi vele zihlezi zisengipheni yalokho nje ukuthi zikhonjwa zizo ezidala uhlupho. Kungaba kuyi-perception more than the reality, kodwa-ke it's an easy to sell thing ngoba vele isimo somnotho siyantengantenga so much that abantu abaningi bathwele kanzima. So kumele kube layo i-scapegoat yokuthi kanti yini esidalela inkinga, kube sekuba lalaba abamaqembu amemezela ukuthi abantu bokuza yibo abadala lokhu lalokho. Emavikini adlulileyo khona apha e-Western Cape baqothulwe abantu basuswe ezindlini, sebehlaselwa kunzima, sebethwaliswe imikhungulu kwaze kwalamula osomatekisi classisizwe. So into ezinjalo vele siyazi-expecta ukuthi zingenzeka zona, kodwa-ke ingalo mthetho yona iyasithembisa ukuthi hhayi ikukhangele lokho iza kuthi ibone ukuthi kugwenywa kanjani.
Bakhona abacabangela ukuthi ibandla le-MK umkhonto wesizwe linganqoba ele-ANC. Ubona kusenzakala into?
Kunzima ukukutsho nje, kodwa-ke kuzaba nzima kakhulu ukuthi i-MK ilinqobe. Yona isangathola amavoti impela amaningi angadiliza mpela i-Henry Boyd ye-ANC. I-ANC iqinisizuza okulutshwane, kodwa ukunqoba outright angiboni kuzayenzeka. Kuzogcina kune-balance.
Hey, no, I will have problem here. I'm posing. So, I'll continue.
Sorry.
Okay, ungavalelisa abalaleli?
Hayi, sithanda ukuthi abantu baqhubeke belalela uhlelo. Sikhuthaze nabantu bakithi lapha e-South Africa ukuthi bangagxamukeli kwezepolitiki zase-South Africa, bangakhumbule nje abakulandileyo kuyikusebenza nokuziphatha kahle nje, kwenzela ukuthi ibizo lethu ligezeke, kungabi ukuba yi-target yodlala.
Hayi, kuyezwakala, isibongile kakhulu. Lo-ke bekungumnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele-South Africa, eZimbabwe Community in South Africa. Ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Masidibaneni njalo kuhlelo lunye ngesikhathi sinye ngeviki ezayo. Kwezemidlalo, ngemva kokubhaqabula iqembu leDynamos ngeviki edluleyo, udlela evalweni umqeqetshi weqembu le-Highlanders uKelvin Kayindu phambilini komdlalo weqembu lakhe lelebulawayo Chiefs kusasa enkundleni ye-Barber Fields. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukayindi utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba kunzima ukudlala leqembu labomakhelwane.
and the cabins are not easy.
Umdlalo phakathi kwamaqembu aphuma edolobheni linye njalo imidlalo enje ayikho lula mhlawumbe isitha sethu esikhulu sokungaba yikudelela kodwa nxa singakuvikela lokho sidlale ngendlela esilungiselele ngayo singaphuma siphethe impumela enhle.
Lo mdlalo uyaqhutshelwa enkundleni eBarber Fields kodwa iqembu leBulawayo Chiefs yilo eliyabe lingekhaya. Ukhayinde ukuthi kuyabe kufana nje lokuthi bayabe kuyibo iqembu elidlala lingekhaya.
That is our home ground, we are playing away from home.
Kusekhaya lethu laphana njalo siyabe sidlala singekhaya loba nje siyabe singalawa amalungelo abuya lokuba liqembu elidlala lingekhaya okusalayo kodwa yinkundla esivele siyijwayele sileqiniso njalo lokuba iningi labalandeli elizabuya sizobukela umdlalo kuyabe kungabasekeli bethu okuyinto esibeka esimeni esihle njengeqembu.
Imidlalo yeviki lesibili yesigaba seCasilaka Premier Soccer League iqale namhla lapho iqembu leZimbabwe Oral ebe ngutshikilo bhanqa 1-1 leGreen Fuel ngaseWadzanai Stadium eShamva. Ohlohlele iZimbabwe Oral nguWalter Musona kuthi ohlohlele iGreen Fuel nguDonald Ngoma. Iqembu leTel 1 libhaxabule leManica Diamonds nge-3-1 ngaseBata njalo abahlohlele iqembu leTel 1 nguPolyester Shoko uBlessing Sibanda kanye loFrankson Bushiri. Iqembu eliphethe isicoco seligi yelenkezi iPlatinum Stars linqotshwe nge-2 kanyange leFC Platinum ngaseBaobab njalo ohlohlele iqembu leFC Platinum nguWilfred Mubirini. NgaseLuveve iChicken Inn leArnel Movers zibe ngutshikilo bhanqa 0-0. IHerentals itshaywe 2 kanya iCapes United ngaseNyamunga njalo abahlohlele iqembu leMakhebekhebhe nguRalph Kaondera kanye loRodwalch Nyengetere. NgaseBarber Fields iqembu leDynamos libe ngutshikilo bhanqa 2-2 leLewange njalo abahlohlele leDimbare nguDonald Mudadi kanye loEmmanuel Paga. Ikanti uMarcelin Mlilo nguye ohlohlele iqembu leChipangano igoli lakuqala kwathi elinye lakhona imvimbi yeDynamos uDonald Zunyayi uhlohle ekhaya. Komunye umdlalo ozadlalwa kusasa iqembu leChegood Pirates lizadlala leLezepisi Kariba ngaseBaobab. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu leviki sihamba lomculi kamaskandi uFD uSmile Sechichi ephethe ingoma zakhe ezimbili asanda kuzethula. Isihloko sengoma yokuqala sithi Kufa Awudeli kuthi eyesibili ithi Asivumeni Ingoma. Lensizwa idabuka kugodlwayo kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ke ixoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
Bengelele emsakazweni Studio 7 obingelelayo forward kuke sizodalwe silaphuze silala tshani saselonyaka owodwa nisemculweni. Igama lomculo engingaziwa ngalo komculo uFD uSmile Sechichi ngicula-ke umasikandi.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngilala eSouth Africa endaweni ekuthiwa iSantini. Umculo wami ukhona nje kuma-digital stores, YouTube, iTunes, wonke nje ama-digital stores ukhona. Uyathi nje forward Dube uzowuthola lapho umculo wami. Then inombolo zami ongafisa mhlawumbe uxhumana nami, inamba zami zithi 073 98 28 92. Njalo mhlaba zabangake funa ama-USB atholakala ama-USB nawakhona
ngithinta kuzona izinamba zami zefoni.
Ubatshiyela wapha mazwi abalandeli?
Afisa ukuthi abalandeli bawulandele umculo wami, singeyisane emculweni. Siyabonga.
Uyamuzwa uFD uSmile Sechichi esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, sidibaneni njalo ngeviki kusasa. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.